she accused her, they just put in Burai, underground, in party, they are kind of contaminated, Yakanga Shuba, Yakashubi Kalisuji, and they have Kayika Passa up. Those are right up to an officer of Bura, Kubamuzi, Burai Passi, underground water. They were like a person and a chirurgic cholera.
Paris, you know, one of the kind of work to work up for nature, where she married Wangan.
Ndiyo rombo kutana mburaku ugaru jiji wenjika kuti 28 wanu wakashaya pamune kuda kwe kuchiweleche kolera Paris zino tine wanu 52 wataka konsuma kutubane chiweleche kolera mwarare
Muri kugutukana re na mafambiro arkita zino
Tuku kugutukana nekutu mudu weza kuita msoro pa mweche epe tukweza kubata shamari zenu nesiwa yosito farangieza kuita za tino gona Ongu atika gono mweza reze asipa nuna nuna kuti
Pane matambudziko here amuri kusangana nawo.
Tinawo matambudziko aripo ndekuti isu tirikushaya zvimwe zvazvingatibatsire kuti tikwanise kuita izvi. Naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika kuti vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi, chirwere chetsvina. Saka naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvibatsirike.
Chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya?
Tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafrica nechirwere chisinge chadzikira. Tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwara ngavauye kuzvipatara zvedu. Saka naizvozvo tikuvaona vanhu vakawanda vari kuuya asi nekuti izvizvi vanhu vakuzviziva tichaona kuti vashoma vachange vakuafrica nechirwere ichocho. Naizvozvo ndozvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika.
Kunyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei?
Ini ndinongotaura sana chiremba. Tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsika zvakanaka wogone kutengesa chikafu chako usingazi mvura yaya unoshandisa kana ine utachiwana hwekorera korera yainoneta kuigadzirisa vanhu vanotengesa pasina kuti pasine designated zvinoneta kuti vanenge vachishandisa zvinhu zviinspected tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndo dzavanotenga
Zvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete?
Dambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana asi kazhinji tinowanzomapurisa tivanowanzotibatsira kutizive kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho asi isusu tinoti kana muchinge maungana tiregai kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu uyezve kana tishandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimege chio zvagezwa kana tichigezera mvura ngatimege chio mvura yeinfesi
Dr. Duri, chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa nemene kana tikaredzadzira chaizvo zvinoita kuti tichengetedze utano utsanana ane munhu unotangira kubva pamunhu uyezve muri kungorespekta kuti ini handichatenga chikafu chisina kugezwa kana ndichitora chikafu ndofanira kuitere kugeza kumbeka shoko kuti mvura iyoyo yaboiliwa mvura yandiri kutora iri sefi here handizvi.